Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 10/2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu iyo iri kutungamira muurongwa hwekunzikwa kwepfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rePVO yasangana muHarare nhasi kuti izive zvakabuda muvanhu. Boka rehurumende rinoona nezvemagariro nechikafu rinoti matunhu maviri chete pamatunhu makumi matanhatu ndo ane chikafu chinokwana munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu iyo iri kutungamira muurongwa hwekunzikwa kwepfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rinobata mashandiro emasangano akazvimirira rePVO Amendment Bill yasangana nhasi masikati kuti izeye zvakabva muvanhu uye kuti bhiri iri ringafambiswa sei kuenda mberi. Asi zvinonzi mune kusawirirana kukuru pakuti bhiri iri rofambiswa sei, dzimwe nhengo dzeparamende dzichinzi dziri kuda kuti bhiri iri rinyorwe riri mururimi runonzwika nevanhu vose munyika uye vanhu vapiwe zvakare mukana wekupa pfungwa dzavo. Izvo zvinonzi zviri kurambwawo nevamwe mukomiti iyi vari kuti mune ramangwana mabhiri achauya ndiwo anofanirwa kuzonyorwa ari mururimi runonzwika nevanhu vose. Komiti inonzi ichasangana zvakare nemusi wechina kuti ienderere mberi nekuziya zvakawanikwa kubva muvanhu zviri pamusoro pebhiri iri. Hatina kukwanisa kubata sachigaro vekomiti iyi amai Mashonganyika sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata imwe nhengo yekomiti vaJohn Cooker vari mumiriri wemukobha muparamende.
Tinotenda nhasi chokwadi tanga tiri kuzeya tichionesana nekomiti mafambiro atakanga takaita, asi tiri kuona paongoro yatatichiita kuti bhiri iri kune vamwe vanga vari kuti ngariendeerwe mberi, kune vamwe vanga vasiri kurigamuchira, kune vamwewo vanga vane muono wekuti mubhiri rori mune zvinoda kukwenenzerwa kuti zvibude zvakanaka. Uyezve mukufamba kwatakaita tiri kuona kuti vazhinji vari munyika kwatakatenderera vanga vasina ruzivo rwekunyatsoziva kuti mubhiri iri chii chiri kumborehwa, zvikuru sei takanangana panyaya yemutauro. Nekuti mukatarisa bhiri redu rakanyorwa nechirudzi chechirungu, saka tifaindi kuti tine vanhu vagari vari muZimbabwe vakasiyana siyana vanotaura mitauro yakasiyana siyana, anatonga anandevele. Zvinhu zvatatiri kuongorora kuti mabhiri anotevera zvakakosha kuti pese patinoita bhiri ringe rine mutauro unoita kuti vanhu vanzwisise kuti bhiri riri kumboti chii. Uyezve patiri kutarisa tichitaura kuti ayo akabuda pese panotiwa mabhiri aya, ministry inenge ine bhiri rainenge ichiita ngaitange yaenda yanoita kune makampeni awareness aya ekuti vanhu vazive kuti tichida kumboita nezvei.
Saka zviri kureva here kuti bhiri raakudzokera muvanhu kana pakaa patumirwa zvariri pamusoro pazvo mururimi runonzwikwa nevanhu?
Aiwa, hazvisizvo zvatiri kureva, nekuti kutaura kwandekuita ndekekuti zuva rana tanga tiri kufanana tichizeya bhiri, asi bhiri iri hatina kukwanisa kuti tipedze kurizeya rese muzuva ranhasi. Tiri kuenderera mberi kurizeya bhiri irori nemusi wechina uyo watinozobuda tichifinaliza kuti tatenderana zvipi kuti tizive kuti tiri kubva kupi tichienda kupi nemabhiriwa.
Tinoona kuti pane mimwe misangano yakasiyirwa panzira yakanga iri yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri iri. Mune urongwa here rwekuti misangano iyoyo izoitwa ichipedziswa?
Kureva kwandamboita, kana tiri komiti tinogara pasi toita chisungo toita chitenderano. Saka naizvozvo umwe neumwe anenge ane muono waninga chiona mudari vakinge takagara vekomitiro saka pe chizoti isisi patinenge tagara toziva kuti tatenderana zvipi kudzokera kuwanhere kana kuti bhiri rinoenderera mberi nekuti tinotarisa nzvimbo dzatakaita kuti kwatakasangana nemachallenge nematambudziko inzvimbo ngani uye dzakawanda sei izvi zvinozotiudza kuti aiwa ngatidzokerei kana kuti aiwa bhiri iri kuda mafambisirwo rakaitwa rakafambiswa zvakanaka.
Tinobva kuti paine kuverengwa kwepiri kwangochitarisirwa kuitwa svondo rino kwebhiri iro kana second reading zvinoreva here kuti zvichambomiswa izvozvo kusvika matanga masangana
nemameetings atiri kuita iwayo tinovimba kuti rinogona kusapinda muvhiki iro rinei nekuti isu tichiri kudzeya pamusoro paro sikuru sei patinenge tasangana nechina ndo patinenge taziva kuti tamira takaita sei.
Vanga vari nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu varumiriri vemukobha muparamende Honorable Kuka vari parunhare nestudio 7 muHarare. Komiti yehurumende inoongorora mamiriro enyaya dzechikafu munyika yeLivelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC inoti matunhu maviri chete pamatunhu madiki makumi matanhatu emunyika ndiwo ane chikafu chinokwana kupedza mwedzi gumi nemiviri. Gwaro rakaburitswa nekomiti iyi richitarisa mwedzi wakubvumbi rinotiwo gohwo remwaka uno rakadzikira nezvikamu makumi manomwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 77% kana zvichienzaniswa negohwo rakawanikwa mwedzi wapera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mukugoverwa kwechikafu iye vakambotungamira sangano reChristian Care mufundisi Forbes Matonga.
Zvinotaura kuti nyika yakatarisana nenzara huru because mukatarisa pesendeji iri kutaurwa iyi ipesendeji yakakura zvekuti 58 madistricts haana chikafu chinokwana kureva kuti senyika takatarisana nenzara yakatsvuka.
Tichitarisa nemamiriro akaita dambudziko renzara iri matunhu here anganzi anombomiswa kune matunhu ari kuda rubatsiro pane inongwa
ichi maassessment zvaanoita achishanda nemaaverage hazvirevi kuti every household yedunhu kana dai ari kunzi ane chikafani hazvirevi kuti chikafu ichocho chiri muimba yega yega vari kusenza nemaaverage yekuti tikaona uwandu hwechibage chakakohwewa mudunhu iri chingakwane kuriritira vanhu vedunhu iroro asi hazvireve kuti vakakohwa vanopa vasina kukohwa saka munozoona kuti even mumatunhu acho ari kunzi makaguta imomo mune vanhu vanenge vachida kutopuhwa rubatsiro ndizvo ndizvone kunenge kusina uko kunogona kunge kuine dzimbawo shoma dzakakohwa zvinoenda pamberi saka zvazvinotaura ndezvekungoti almost every district rinekenge richitoda akind of a food aid kuti vanhu vasafe nenzara.
Tiri kuona kuti hurumende ichibatsirwa nemasangano akaita sana WFP neUnited Nations vari kutsvagawo rubatsiro rwavari kuti hunodiwa nekukasika. Pane zvati zvaziviswa here kuti zvati zvawanikwa?
Ina hatisati taverenga maripoti yekuti pane chikafu chati chavapo here. Handingade kuti ndipe maonero angu nekuti handisati ndaona ripoti iri kuratidza kuti pamari iya yakakumbirwa yaamari yapuredzwa asi chatinoda tichitauri ndechekuti makwikwi ari kumadhona akanyanya kukura nekuti mukatarisa iyo ino Southern Africa pachie zvayo ine nzara mozoenda kunana East Africa kwana Somalia vane nzara huru sazvekare then mozoenda kuri kurwiwa dzihondo kwakadai neko kunana Middle East tichiena saka madonors iwa mamwe mamwe vanopa ndo anenge achitarisirwa kupa kwese ikoko saka zvinoreva kuti mazino chavo kuti tikwanise kuwana rwese ruyamuro rwatiri kukumbira.
Kunze kwekumirira rubatsiro irworwu zvii zvingaitwa nevanhu kuti vange vachikwanisa kurarama? Mune dzimwe nzvimbo tinonzwa vachinzi vari kuchera goridhe munzizi nezvimwe zvakadaro.
Ndizvozvo vanhu vanoita hwakumukwabu dzakasiyana siyana asi hwakumukwabu dzimwe dzacho dzine njodzi.
Vanga vari nyanzvi mukugoverwa kwechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care mufundisi Forbes Matonga vari parunhare kwamurehwa nestudio 7. Murongi mukuru wechirongwa chekugadzirisa nyaya yegukura hundi vari zvakare gweta guru renyika amai Virginia Mabhiza vanoti chirongwa ichi chichatanga mwedzi unotevera wachikunguru. Pasi pechirongwa ichi icho chichange chitungamirwa nemadzimambo Pachaitwa misangano yekunzwa kubva kune vane hama dzakapondwa pamwe nevakashungurudzwa panguva iyi. Amai Mabhiza vaudza Taboka Ncube weStudio 7 kuti vachaita musangano nemutungamiri wemadzimambo, Mambo Muchane Kumalo nemutevedzeri wavo, Mambo Fortune Charumbira Mangwana, vachironga kuti chirongwa ichi choitwa sei.
Zvechokwadi tichinokoordinata muchiona statement yabuda kudatange kuine matare okunzwa nyaya dzakanangana negikurahondi. Nyaya idzi dzakaparurwa nemutungamiri wedu wenyika president Emmerson Mnangagwa vachitaura iwo kuti vanhu vanofanira kusununguka kutaura nyaya dzegikurahondi kuitira kuti nyika tonodze vanhu vagarisane zvakanaka.
Tiri kunzwa kuti chirongwa ichi chave pedyo nekutanga. Makatarisira kuti matare aya achatanga kugara rini achizeya nyaya yekugiraundi, uyezve madzimambo muri kukurukura nawo here panyaya idzi?
Isusu sesekretariati tatichigadzirira kuti matare aya kunzvimbo dzacho dzazvakaitikira ange achiitwa pamwedzi unotevera waJulai. Saka pari zvinezvi tiri kutarisira chaita ine musangano na Mambo wemadzimambo anova Chifu Muchana Kumalo nemutevedzeri wavo Mambo Charumbira nemusiwa 11 June, tichironga mazuva chaiwo chaiwo achange achiitwa matare aya.
Vanga vari hamai Virginia Mabhiza vanove murongi mukuru wechirongwa chekugadzirisa nyaya yegukurahundi, vari zvakare Gweta Guru Renyika vari parunhare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Mutungamiri wesangano remadzimambo, Mambo Muchane Kumalo, vaudza Studio 7 kuti vakamirira musangano uyu kuti vazive kuti vachange vachishanda sei, kunyange hazvo varivo vakatarisirwa kuti vachatungamira chirongwa ichi. Bazi reJudicial Service Commission kana kuti JSC nhasi racherechedza makore 14 kubva zvaraumbwa nedonzvo rekufambisa nyaya dzine chekuita nematare edzimhosva munyika. Mutongi mukuru wedare ramagistrate Amai Faith Mushure vanoti sekomishen vane zvakawanda zvavagona kuzadzisa kusvika pari nhasi. Ngatinzwei vachitaura muhurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Zvinhu zvatakwanisa kuita zvinhu zvakawanda zvakanyanya. Chikuru ndechekuti zvoni makosi akawedzerwa, materededzi mhosva awedzerwa kuitira kuti vanhu vanofamba kana vachibva kure vasafambe nzendo dzakakura kana dzakareba zvakanyanya kuti vakwanise kusvika materedzi mhosva. Patakatanga kwakanga kuine dare rinonzi reHigh Court ranga riri kuHarare chete nekuBulawayo, asi iye zvinoizvi taane dare reHigh Court kumasvingo, taanaro zvekwaMutare, taanaro zvekuChinoyi ende uye pane zvirongwa zvekuti dare irori rizoenda kuGwanda. Saka tawedzera maHigh Court munyika yeZimbabwe.
Vanga vari mutongi mukuru wematare yamagistrate Amai Faith Mushure vachitaura neStudio 7. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvemagariro akanaka evanhu vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
JSC ingazvipembedze hayo kuti iri kugona, hakungozvipowo nyembe. Asi chokwadi chaicho chatinoziva ndechekuti justice delivery system yemuZimbabwe haisi kushanda nemazvo.
Sei muchidaro vaambofana?
Chekutanga, tiri kuona vanhu vakawanda kunyanya-nyanya vanenge vachinzi ava vanotsoropodza hurumende kana kuti kupikisa hurumende vachiwanikwa kana vane mhosva chaidzo, mhosva vachitongerwa kana kugara mujeri pasina kana umbowo hunopuwa. Takazviona izvi nevaJacob Ngarivhume vakatongerwa kugara muchitorongo kwemakore matatu, asi pachinzi panga pasina kana umbowo vanonzi muchirungu chemitemo prima facie.
Pachirungu ako zvinorevawo kuti kudini izvozvo?
Zvinorevawo kuti kana mhosva isati yatobvonzi nemutongi ndinoda kuinzwa, anobotanga avhunza kuti panotombove neumbowo here hungaite kuti mhosva ikudzi panotombove nemhosva inoda kutongwa.
Pane nhau yavabata yavati electronic case management, izvozvozvo zvinoshanda sei?
Iyi nyaya electronic case management system inotinetsei pakuti iyo zvino zvemishini yemazuva ano izvi hazvina kuipa tinoti Zimbabwe ngaifambiranewo nedzimwe nyika pano pasi tichishandisawo mishina yako umhizha huriko mazuva ano hwemakombiyuta ya tekinoloji asi ngatisanyeperanei Zimbabwe yakatosaririra vanhu vazhinji muZimbabwe havana nzira yekupinda mune yekushandisa zvinhu zvakadaro iyoyo vazhinji vedu ngatizive kuti kana zvikamu makumi mana kubva muzana dzevanhu vemuZimbabwe vanotogara kumareserva kusina kana magetsi chaiwo ndopatingazotaure zvemaindaneti nezvimwe zvakadaro kana netiweki chaiyo yekungoridza runharo zvaro kungoridzawo runhare
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachionawo zvemagariro akanaka evanhu vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Chikwata chevanhu vanonzi havafarire hungochani munyika chinonzi nezuro chakanoratidzira pamahofisi esangano rinomirira kodzero dzengochani regays and lesbians of Zimbabwe kana kuti girls muHarare chichida kuti sangano iri ribudiswe munyika vairatidzira ava vanonzi vakasiya vanyora-nyorawo chidziro chemudhuri wemahofisi aya pamwe nekunyora zvinyorwa zvinoti pasi nengochani Mlondolozi Ndlovu weStudio 7 abata vaSylvester Nyamatendedza vanovegweta resangano reGirls kuti tinzwe zvakatora nzvimbo.
Vanhu vane chitsama vanodarika gumi vakauya pamusha pedu vachiratidza oprotesting pachirungu vachiti iva havawirirani nezvinoitwa neLGBTI vanoita zvehungochani. Vakasvika vakanyora-nyora chidziro chedu chokunze vakanyora kunyange gedhe redu vakamira panze vakaridza ngoma vachiimba vachiratidzira nekusagutsikana nokupikisa nezvinoitwa nezvinomirwa negirls
vanhu ava vanobva kupi nemazivire enyu maonero enyu manzuro enyu
vanhu ava tina ruzivo rwakakwana uye kuti vanga vabva kupi asi muvhidhiyo iri kutenderera vanoti ivo vanomiririra makereke akawanda ndozvatega zvatinazvo uye takazonomhanarawo nauyi kumapurisa so tinovimba vemutemo vari kuita uongororo sokuti taurirwa kwavakaita kuti vachaongorora nyaya yezvizere
takatarisa zviri kuitika tingati masvondo maviri apfuura takaonawo vekereke yemethodist vachiratidzira iyo zvinoizvi takuonawo izvi zvichiitika futi tingati isusu munoonawo sei magariro enyu kuti angava aine pundutso here kana kuti munofila kuvasefi here
kana tazosvika pachikamu chokunyorerana misha uye chokuthreatenana zvinhu zvinotenedzei hongu kuratidzira kwavo kwanga kusina kuipa asi maratidziro avakaita kusvapa kuzonyora kuda kuputsa zvinhu zvinoshoresa munhu wese ane kodzero yokuratidzira kana achinge ane zvaanogunununa ndinovimba dzemazimbabwens all have tine kodzero dzatinadzo semubumbiro remutemo wedu asi kana tichingeda kuratidzira ngatiteerei gwaro unotarirwa nenyika uye semazimbabwens tinozikamatana noda runyararo tivanhu vanoda zvokutaurirana inonzi dialogue pachirungu kana tichinge tisingawirirani tonyatsogara pa tonyatsoonesana totaurirana kuti tibudirire chinhu chimwe chete
Avanga vari vaSylvester Nyamatendedza vanovegweta resangano reGirls vari parunhare muHarare naMlondolozi Ndlovu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Paramende itsva ichangobva kusarudzwa muSouth Africa iri kusangana kekutanga nechishanu chino apo mapato ezvematongerwo enyika ari kuedza kuumba hurumende yemubatanidzwa zvichitevera kushayikwa kwebato rakakunda zvine mutsindo musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera izvi zvaziviswa nemutongi mukuru wematare Chief Justice Raymond Zondo mumashoko aburiswa nebazi rezvemutemo Dambudziko rekunwa nekushuta zvinodhaka rinonzi rave kuvhiringidza basa rakanaka riri kuitwa pakurwisa utachiwana weHIV. Izvi ndezvimwezvo zviri kubuda pamisangano iri kuitwa nekomiti yeparamende yezveutano yekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika panyaya yeHIV neAIDS. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo kukomiti yeparamende inoona nezveHIV and AIDS pane mimwe yemisangano iyi wakaitwa muBulawayo vamwe vanhu kusanganisira Nyanzvi munyaya dzezveutano, vakati dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka riri kutekeshera zvakanyanya munyika zvekuti rave kuvhiringidza chirongwa chekurwisa utachiwana hweHIV. Vanoshanda nesangano reNational AIDS Council mumusha weGwavalanda, amai Abigail Chakavanga, vanoti vechidiki kunyanya ndivo vari kuita dambudziko iri.
Drug abuse yakanganisa vana. Lese mwana ari pachirongwa ari kumwa maARVs, akadhaka, akamwa drug riya akashuta, anodhakwa otura almost 2 to 3 days asina kuadhia kuma tablets ake, saka viral load ipapo inobva yashuta.
Vanoshanda nesangano reZimbabwe Network of People Living with HIV kana kuti ZNPP Plus mudunhu reBulawayo, amai Addis Hlomani, vanoti pane zvakanaka zvakawanda zviri kuitwa nehurumende pakurwisa utachiwana hweHIV, asi izvi zvinogona kudzorerwa kumashure nekuda kwedambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka.
Vanomwa zvavo madora avo vachiita madrugs avo ipapo, they forget to take madrugs, they forget to prevent. Ngatitaurire chokwadi, tiite zvinhu nemazvo.
Hlomani vakaudza vomusangano uyu kuti sangano ravo rinoshushikana nenyaya yekuti kune vamwe vemachechi pamwe nevanoita zveun'anga vanomisa vanhu vari kurarama neutachiwana hweHIV kunwa mishonga yavo vachiti vanenge varapwa nemweya mutsvene kana nenzira dzechivanhu idzi. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanorapa nemishonga yechivanhu reZimbabwe National Practitioners Association, vaCuthbert Nyaruvenda, vakabvuma kuti kune maprofita nevarapi vari kuita izvi.
Vanhu vazhinji vanonyeberwa vachinzita kuhila nezita raJesu watopora. Hakusina chirwere mumiri, munhu otozonge achizadza vamwe kana kupesera afa. Asi kune vechivanhu kana kuti veboka randotungamirira, takatowirirana kuti hakuna atawana gwenzi rokurapa HIV, vanhu ngavaende kuchipatara.
Dr. Ngazimulo Chuma ndiwo mukuru weantiretroviral clinic kana kuti center of excellence paMpilo Hospital. Vakatsinhirawo kukura kuri kuita dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka, vakati
macounselors vanhu vanotaura nevanhu vachinzwisa maproblems avainawo vachibatsira vanhu vacho kuti vaite masolutions. Kubva pakatanga izvi zvemadrugs, takazvowedzera nonzi mapsychologist. Mapsychologist anenge ari more specialized than macounselors. Saka kana tikaita vanhu vane dambudziko remadrugs vanoonekwa napsychologist.
Mukuru weNAC mudunhu reBulawayo, amai Sinatra Nyati, vanoti hapasati pave kuzikanwa kuti dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka rakakura sei munyika.
Dzimwe nguva vabereki vakashayika, dzimwe nguva vabereki vakaenda kunze kwenyika kunotsvaga mari. Vachengeti vevana zvikuru vanotadza kunyatsova consistent kuti mwana atore mapiritsi ake zvakanaka. Dzimwe nguva futi vana vanongodhererawo kuti iwe hauzi mubereki wangu, risisi webasa, unonditaurira chii? Saka izvozvo zvinoita kuti vana varege kumwa zvakanaka mapiritsi avo.
Sangano rena richishanda pamwe nerevechidiki reSayWhat richangoparura ongororo yekuda kuziva kuti dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka kusanganisira kuita izvi kuchishandiswa majekiseni rakakura sei munyika, uye ongororo iyi ichangoparurwa mumaguta eHarare neBulawayo. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million vari kurarama nechirwere cheHIV munyika, miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million vari kumwa mushonga wekuderedza ukasha hwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara vachiti hurumende yavo yakazvipira kurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Mapurisa asungawo zviuru nezviuru zvevanhu vari kunzi vari kutengesa nekushandisa zvinodhaka. Komiti yeparamende iri kunzwa mamiriro ezvinhu munyaya dzeHIV AIDS munyika, zvikuru kuchitariswa dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka iro riri kukura munyika senzira yekuona kuti ndezvipi zvingaitwa kurwisa dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi, vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachanga vachibvunzurudzwa nevanhu vanoona nezvemajeri. Izvi zvichiitirwa kuti mutongi aoneka navaTrump vachikodzera kuti vange vachipika jeri vari kunze kana kuti vopinda mukati, zvichitevera kuwanikwa kwavo vaine mhosva svondo rapera. Tanunoka wandewe Studio 7 abata gweta wa Kennedy Masiye vesanga nore All Hands on Justice kutishin zgoo maonero avo.
Hungu wa Trump wachawe vachi atenda iyo yatingati hearing ye pro, ya inonzi ne New York probation. Inongowe process inoitwa munhu wese anenge abatwa nemhosva kuti vaone kuti vanokodzera here kuti vawane yatingati mutongo ungaite kuti zvinhu zvirerukwe kwavari. Yakaita sekuda community service kanawo imwe mapunishment asiri ekwevaendesa kujere.
Vaamasiye, izvi zvinoitwa vasungwa vose here?
Izvi zvinhu zvinoitwa nyaya dzese and zvinhu zvinoitwa kuti pasave nemaunnecessary atikati maincarcerations kana kuti vanhu vanoendeswa kujere ivo vachikodzera kuti vapuwe mutongo kuti vaite community service kana angadzi pachirungu maalternative forms of sentencing.
Saka apa vanenge vari mudare redzimhosva.
Izvi zvichaitika atingati virtually havazi kupinda mudare recourt, havazi kupinda mucourt, vari kuitwa patingati pazoom kana kuti virtually vari kwavanenge vari because iri danu iri harinei zvakanyanya nekuti vave vachi pinda mukoti jaji haripo because rinenge richiitwa ne ma officials anoita senge ma social workers anenge achizopawo ma recommendations ya kudare kuti zvaanenge vaonawo kuti ano va Trump munhu akamira so and iwo maonero avo vanokwanisa kuti va Trump nangu vakazobatwa nechi nedzimo mhosva vanokwanisa kunzi vaite atingati ma alternative sentencing iyayo in terms of ma court guidelines.
Gweta uye vachishanda nesangano re All Hands on Justice va Kennedy Masiye vari parunare ku Texas na Tanonoka Wandewe Studio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Magadi vashamarari. Ndinoitwa Efalo Hobe, ndirimuno muSouth Africa. Nekuda kwenhamo nekushaya mapurezidendi anotonga zvifee munyika medu. Tine mapurezidendi anotonga nedemo, anotaura zvina, hanzi kana usina chokwidza kwidza bhurugwa rako. Unoonawo zvine musoro here izvozvo vanotaura? Asi tandoziva one day gwenzi rakasungirwa mbudzi richapfuta, rikashaya chadzima moto. Kana kuti achaikurura ipapa ikabva yatsirapa negwenzira iroro rairi kudya mbudzi yacho iyoyo. Havatora zvina basa favara munangagwa nanachiwenga vachiswera kufundidzira vanhu pane kuti vake nyika iva kuswera kufunga kuti tingavhundidzira vanhu sei kana kuti tingabira mavhoti sei. Ndo zvauri kungofunga izvezvi pavari.
Ndoda kungotaurawo nyaya iri kuzvishavane. Kuzvishavane uko kumimosa, uko kumimosa mining company iri kuzvishavane kwaita wori. Studio 7 tibatsireiwo pamobata nyaya dzewori. Batai nyaya dziri pamimosa apo panyanya kuita wori. Macontractors asi kupiwa mari dzavo dzakakwana, especially FC Platinum. Tibatsireiwo Studio 7 kubata vandiyamba, vandiyamba general manager vatibatsire. Hatina simba rekuti tivaone, tibatsireiwo Studio 7, tatenda.
Agara muno muZimbabwe kuti tinga ichakundikana iri kunzwa hana achadi munzara vanokwanisa kuikunda nokuti chiripo ndechekuti vari pachibage chiri kuuya kuno sekumakonde kuno sabwa kanogona kuva nevanhu vanosvika kuona kuma75 anogona kupuwa masaga 4 echibage odzichishiya vanhu avo uye pamasaga acho 4 ivaya vanopiwa anezibva kana makaunganidzana mukaita masaga paga panogona kuona vanhu 10 monzibvise ma10 cents $ pa transport ndo zviri kuno vosaga rega rikuta dhora asi hurumende irikutaura taiwa hatisi kubhadharisa vati kuno kuvanhu makansiras acho nemachairman vari kubhadharisa madhora pavasaga rega.
Magadii pastudio 7 ana mukoma Blessing ana mukoma Jonga. Aiwa tinotenda hedu tinotenda neupdate yese muri kutipa tinotenda. Ndoda hangu kutaura pamusoro peelection yeSouth Africa inii ndandoda kutaura nezvayo kuti iyo macoalition acho magovernment vatransition avanoda kugadzira gavhira angosiyana nayo ANC yacho ana EFF ana MK gavhira asiyana naye Ramaphosa ndimunhu akatoomesera muno muZimbabwe kuti tiita izvezvi zvitiri patiri ngaarege.
Tinotenda vatereri musakanganwa chirongwa chelive talk apo tiri kutarisa nezvehukama weZimbabwe neRussia uye zvazvinoreva kuvana veZimbabwe. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni yeStudio 7 ngomvulo omhlaka 10 Nhlangula 2024 nguTaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weMalawi uthi indizamthina ebithwe lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Saulos Laus Chilima ayazakali ukuthi ingabe yengaphi. Induna ekhokhela uhlelo lokukhulumisana ngodaba lwe-Gugu Round olumele luqale ngenyanga ezayo uMthana Khumalo uthi ngalalwazi lokuthi kuyini okwenzakalayo ngalolu hlelo. Inhlanganiso ephathisa ngokudla e-World Food Program ithi phakathi kwezabelo ezingamachumi ayisithupha eZimbabwe ngezimbili kuphela ezilokudla okweneleyo okwenela umnyaka, okukhomba ukuthi indlala ilokhu ibhahile elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende weMalawi uthi indizamthina ebithwele umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Saulos Laus Chilima ayazakali ukuthi ingabe yengaphi. Ugugwalo olulotshwe ngusomlomo wedale lePhalamende yakweMalawi umnumzana Colin Zamba lindizamthina eye obutho isuke esigodlweni selilongwe ekuseni ikhangelelwe ukufika egcekeni leMzuzu International Airport, kodwa kuze kwabantambama ingakafiki njalo ingasabonakali ebulenjini. UZamba uthi ingatsha ezihlenga abawelwe zingozi ziphakathi kokuyidinga lindizamchina. Kulokufuthelana phakathi kwamongameli Lazarus Chakwera lomsekeli wakhe osenyamalele uChilima. Abalibili laba babumba uhulumende omanyano bavumelana ukuthi uChakwera uzabusa okwehlandlela lodwa, kodwa walela esihlalweni okwadala ukufuthelana lokhu. Oqoqa uhlelo lokukhulumisana ngenjongo yokulungisisa udaba lweGugu Round njalo eligqetha elikhulu lelizwe unkosikazi Virginia Mabhiza uthi imihlangano yabahlukuluzwa iGugu Round izaqala ngenyanga ezayo. Utshele iStudio 7 ukuthi uzaqhuba umhlangano lomkhokheli wezinduna unduna Mtshane Khumalo lomsekeli wakhe unduna Fortune Charumbira kusasa, behlela ukuthi uhlelo lolu luzaqhutshwa njani.
All he said is ours is simply to facilitate that they be hearing and to see to it that those that are going to participate in the hearings are also asked.
Amalungiselelo wonke aseqhutshiwe. Umsebenzi wethu ngokuqoqa imihlangano le lokubona ukuthi wonke umuntu uthola ithuba lokupha umbono wakhe. Sikhuluma nje ngikhangelele ukuqhuba umhlangano lomkhokheli wezinduna lomsekeli wakhe kusasa ekuseni. Yikho lapho esikhangelele ukukhuluma ngokuthi lungaqala nini lolu hlelo, kodwa sikhangelele ukuthi lusungulwe ngenyanga ezayo.
Unkosikazi Virginia Mabhiza uqoqa uhlelo lokulungisisa udaba lweGugu Round njalo eligqwetha elikhulu lelizwe. Ube secingweni leStudio 7 eseHarare. Siphinde saxhumana lokhokhela izinduna unduna Mtshane Khumalo othi lanxa beyibo abazakhokhela lolu hlelo abakabi lolwazi lokuthi luzaqhutshwa njani.
Sakubona lathi sokuphuma emaphepheni kodwa asikahlangani ngakho siyalungiselela nje ukuthi laba abakukhiphayo emaphepheni sihlangane labo ukwenzela ukuthi kuhlanganiseka kahle. Noba ukwazi lawo ukuthi kwasekusesimeni sokuthi makuyalontshwa kwinto kwakhona kwasekusima. So nxa sekuvuselelwa hhayi besingakahlangani ngakho.
Kodwa nxa likhuluma labantu nje abayibo abahlangana lodubo lwe-ground lolu bona abathini bakhangelele na ukuthi uhlelo lolu lube liqalisa?
Hayi phela ncubo ngoza ukuhlangana labantu ngento engakalontshwawe uyafika ufika uthini khona ngale abantu bathi asikakwazi lokhu ukuthi into kumele liyenze. So akula muntu oseke wahamba ku-ground ebuza ukuthi abantu bathini ngaphandle mhlawumbe bengabezombangazwe labo bangakwenza ngesikhathi sabo. But thina sivele siqondane lapho asikakwenzi ukuthi sihambe siye ebantwini sizwe ukuthi bona bathini. Sithemba ukuthi singaqeda ki-outreach program kuzabe sokuphuma sibe ukuthi bona abantu bafuna ukuthi kwenziweni ngohlupho lolo lwabakhona.
Kulezinye njalo indaba ebezibe khona laphana ngesikhathi abanye bekhonona ngokuthi uhlelo lolu alusoze lupholisa amanxeba njengoba abanye babesithi kufanele kulethwe njalo abetheswa umlando. Izinduna ezinye lazo zithini ngalokhu zilungiselele kumbe zilokhu zisakhona na ezinye?
Njengoba ngishilo uzima bakhona yibo lobo ukuthi thina njengezinduna esiqhube ukuthi silandelele lolu hlelo singazake sibakhulumele ukuthi bona bafuna ukuthi kube njani. Kuyalindelwa bona ukuthi batsho ukuthi bafuna ukuthi kwenziwe njani. Okokuqala nti kuzawuba yikho khona ukuthi batsho ukuthi hhayi thina sibili uhlelo lolu lwasathintana labo fo nxa lathintana lalo lifuna ukuthi kwenziweni batsho futhi ukuthi bona bafuna ukuthi kwenziwe kwenjani. Bese kukhanjiswa-ke kupresident kona lokho ukuthi hhayi abantu bathi bona bafuna kwenziwe lokho nalokho.
Unduna uMtshane Khumalo ngumkhokheli wezinduna ubexoxa ecingweni leStudio 7. Icele lebandla leMthwakazi Republic Party selisole uMongameli Emmerson Mnangagwa ngenkulumo ayethulele uMongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin esola amazwe angomakhelwane abalisa eleZambia leMalawi ngesizo omunye wabagcina isihlalo baleli bandla uMnumzana Chilimbo Mudenda exoxa loChris Gande oweStudio 7.
Into yokuqala engithanda ukuthi ngikhulume ngitshela abantu beMathebeledend ngiyokuthi uMnangagwa engakayi eRussia esiyakhuluma kubi ngopresident weZambia esuka lapha ekhaya uqale ngokuthethisa inkosi uLobhengula eselapho kade evula izikole eziyi-17. Sihlezi sikwazi ukuthi abantu bemashonaleli bakhuluma ukuthi inkosi uLobhengula yathengisa ilizwe ngechukela. Wakukhuluma uMnangagwa engakathethisi His Excellency the President of the Republic of Zambia uHH. Into leyi abantu beMathebeledend kufuze ukuthi beyinanzelele. Uthethisile ubaba uMnangagwa engakathethisi uZambian president. So uMnangagwa is attacking every sovereign nation in the Southern African region. Ngoba thina eziMathebeledend we are a self-sovereign nation. Uqalela wakhuluma kubi ngenkosi, inkosi elembali, inkosi elembali yempi yephuphu, impi yegadade, impi eyalala phansi. All those Berkeleys were meant to fight i-colonialism. Yiko esikukhulumayo bantu bakithi ukuthi ukuthethiswa kukaking loBhengula kuyafanana lokuthethiswa okuyenzwe kumbe ubuthengisi obuyenzwe upresident weRepublic of Zambia uHichilema Hakainde ubaba ulokuzeni uMnangagwa. Sehamba kathesi sesiyabamba elinye ilizwe sesithi uHH upresident weZambia sethengise ilizwe ekuma-Americans. Ule power yiphi uMnangagwa ukuyalelwa upresident weZambia ukwenza ama-bilateral relations ngelinye ilizwe? Whose top sim ukuthi engakhulumile eRussia? That's the bone of contestation. So thina njengabantu beMathebeledend libe kwazi ukuthi abantu beZambia belembali labantu beMathebeledend ngendaba ye-liberation struggle yithi esakhulula isizwe through iZebra.
Lona uhambo lwakhe uMnangagwa kwele Russia kunye la se South Korea. Lilubone njani luthi hambo olu elingathi lina luyaphathisa na isizwe?
Akula nto isibenefita yokini. Into ayihambelayo ukuthengisa ama resources yenu. Into ayihambeleyo ukuyopreacha ibizo lokugijimisa icorruption yabo wikine uchivayo. Uwikine uchivayo by popular a criminal convict at West. Watati mali yeGwanda wayidla. IGwanda kathesi ayila uGates.
Umnumzana Chilumbo Mudenda ngomunye wabagcina isihlalo bebandla leMthwakazi Republic Party. Inhlanganiso ephathisa ngokudla eWorld Food Program ithi phakathi kwezabelo ezingamachumi ayisithupha eZimbabwe ngezimbili kuphela ezilokudla okweneleyo okwenela umnyaka okukhomba ukuthi indlala ilokhu ibhahile elizweni. IWorld Food Program ithi izasebenza ngokuphuthuma lezinye inhlanganiso ukudingela abalambayo ukudla bona ababikwa besedlula izigidi eziyisichiya ngalombili 8 million. Ngakwelinye icele iParliament ihlaziya ukugantshelwa komthetho we-Private Voluntary Organization Amendment Bill okungaphoqa ezinye inhlanganiso ezizimele ukuthi zingasebenzi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba osithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe nomnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungela ezokulima njalo oye ngumeya wedolobho leGwanda.
Njengoba bevele bengazange bavune lutho, izulu kalinanga, kambe kwakwaba ngaphi nini lapho abantu abaswela khona ngisho amanzi ngoMarch, April. Angithi labo izifunda lamadamu kabe kusagcwele. Khathesi sokomile sokuthile konke lezibholane lezikotsho lapha akade bezama ukuthelela khona ezingadini bathole okuncane lakho sokuthile. Nxa kuthiwa okukhula kulamkhosi kutshiwo khona lokhu.
Inhlanganiso ye-WFP ithi ngolwesithathu izakwabela abaswelayo imali eChinoyi. Kambe lokhu kuyaphathisa yini?
Bangaki abantu abangeneliswa yi-WFP konechinoyi lapho? Abantu abakufuna kakhulu yikudla ngokwakho, ngoba leyo mali izathengani ngapi? Oyingabe kungapi? Abantu bakhangelele ukuthi leyo mali kayithathwe iqoqwe ihlanganiswe iyethengela abantu ukudla, abantu babehamba besiya kuthola lokhu kudla kulokuthi banike abantu okuyimadlana khona kwabazabanika khona.
Impumela yokuhlaziywa komthetho we-PVO Amendment Bill ingaphathisa kakhulu yini kulolu daba?
Kwakuvele kungaqondanga ngombono wami ukuthi uhulumende asukelane lazinhlanganiso lezi ezinceda abantu ngesikhathi esinje. Kukhathesi abantu bevele besila abo-World Vision, o-Christian Care, kuningi nje izinhlanganiso kade kunceda abantu. Uhulumende abe sevusa umhlonga axabane lako ezikhangelele yena engakhangelelanga abantu. Phela singakhohlwa ukuthi kakho umuntu kuhulumende ophila ngokudla kokukhangezwa yilezi nhlanganiso ezizimeleyo. Kanti vele inhlanganiso lezi ezizimeleyo zezibe khona kuyini? Andikho ukwehluleka kukahulumende. Kumele ngabe uyazibonga kulokuthi azichaphaze. Nxa i-amendment ingaphuma isithi inhlanganiso lezo kazibe le ndlela yokusebenza ebalulekileyo njengoba bezisebenza, engxenye abantu bangasiza zivala ubunqunu bakhe bukahulumende bokwehluleka ukukhangela abantu bakhe. Nxa i-amendment ibuya kayikhuphe khonoko kukahulumente okwenza ukuthi zisebenze nzima, kakwenziwe kube lula.
Lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungeleza ukulima njalo oye ngumeya wedolobho leGwanda obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga oweStudio 7. Ixuku labantu litshengisele esigodlweni senhlanganiso yabantu abaya emacansini beyibulili bunye e-Gays and Lesbians Association of Zimbabwe eHarare izolo besithi abantu laba kumele basuswe elizweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba eseHarare.
Abakade betshengisela laba bebesithi imsebenzi yenhlanganiso yeGauls iphambana lomthetho wokudalwa kwabantu. Bebephethe amabhakane alembhalo esola abantu laba egoqela ethi phansi labantu abalobubili bunye. Asibafuni eZimbabwe. Basole kakhulu abantu abathandana bebulili bunye, befunga besithi bazatshela uhulumende avale amahofisi enhlanganiso le. Amalunga enhlanganiso yeGauls athi afice amahofisi ayo elotshwe amabala okuba atshiyane lemsebenzi yawo yokukhuthaza ukuthandana kwabantu abalobulili bunye. Omunye osekela ukutshengisela lokhu umnumzana Zakithi Chuma uthi kavumelani lezenzo zabantu laba.
So okwabhuti lobhuti akuzange kwabakhona since kudala okhokho bethu babekwala. Lokhu vele sithi kuyazila, siyala phansi phansi ngalaba abafuna ukusitshintshisa imicabango yethu, befuna sivume ukuthi izitabane zibe khona. Ngithi hayi, mina ngime njengami thina, ngithi hayi, it's a non-starter, siyala lokhu. Izitabane no lapha eZimbabwe elizweni lakithi asifuni izitabane.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Simbarashe Maringosi ongumfundisi othi eZimbabwe akumelanga lamukele okwenziwa ngabantu laba.
But ngenxa yokuthi izinto ziyaguquka, but asingeke sikuvumele ukuthi kwenzakale, because kuza njani kuzahlukumeza abantwana abancane, kuyaba yimfundiso abantwaneni. Then which means ukuthi that will of God ukuthi abantu zalanane London is being cancelled, akusela nto eqhubekayo. And esintwini sethu siyabe sithukiwe kakhulu ngabakhokho bethu.
Kodwa okhokhela inhlanganiso yeGauls umnumzana Chester Samba uthi okufunwa ngabantu abatshengiseleyo laba ukuphazamisa ilungelo labo.
So we're saying that we encourage people to protest. I think it's good that they are able to express themselves.
Sikhuthaza abantu ukutshengisela, kodwa sithi bengasebenzisi udlakela kwenza lokhu. Siyafuna ukuba siqoxe loba singavumelani. Asifuni abantu abaphambana lamalungelo abanye besenza amalungelo abo.
Umnumzana Samba usolwe ngesinye isakhamuzi seHarare umnumzana Mlungisi Nkomo othi kabasoze bagoqe izandla kusiba lomonakalo wokuvumela imikhuba athi ngiyakwamanye amazwe. Ukutshengisela lokhu kuza ngemva kokuba amanye amalunga ebandla lokholo awe-United Methodist Church kweleZimbabwe etshengisele ngenyanga edluleyo esola ukuthandana kwabantu abalobulili bunye. Uhulumende weZimbabwe ubikwa engasekeli ukuthandana kwabantu laba, njalo isisekelo sombuso selizwe kasicaci ngalolu daba, kodwa sivumeli ukuchathiswa kwabo emacaweni loba emthethwandaba. Ngomnyaka odluleyo, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga waloba incwadi esola ukuphiwa koncedo lokufunda kwabantu abalobulili bunye, esithi kumele bayekele izenzo zabo ezimbi. Kodwa inhlanganiso ezizimeleyo zathi lokhu yikwephula amalungelo abantu laba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kwezempilakahle namuhla intatheli izindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku uhlolisisa umkhuhlane wesilumo othiwa i-endometriosis olakho ukwenza ukuthi owesifazana aswele inzalo.
Abezempilakahle babika uba oyedwa phakathi kwabesifazane abalitshumi uhlaselwa yisilumo nyanga zonke. Lomkhuhlane ubonakala nxa wesifazana esiye esikhathini azwe ubuhlungu kumbe esiya ngaphandle lalapho esiya emacansini. Ubuhlungu ubuzwa laseqolo esizwa ephela amandla njalo engani ufuna ukukhipha. Phakathi kwabesifazane abane abangelanzalo, oyedwa kulabo abalomkhuhlane lo kungenxa yesilumo. Udokotela Solwayo Ngwenya, osebenza esibhedlela sempilo koBulawayo, uchasisa ngokujulileyo ngomkhuhlane wesilumo.
I-endometriosis le kumbe isilumo umkhuhlane oyenza omama bezubuhlungu kakhulu nxa besiya enyangeni. Isilumo lesi umuntu uyabezele laso, khanya kuyabe kungahambanga kuhle ekwenzakaleni isibeletho sakhe, kokuthi nxa inyanga yonke ewophe lephakathi kwesisu yikho kwenza kube buhlungu kakhulu kwenza ukuthi kube sezithweni eseceleni njengesinye kumbe amathumbu umuntu azobuhlungu ngoba igazi labe lisehluleka ukuthi liphume
ungwenya uthi isilumo siyelapheka
iyelatshwa ngokuthi uyaphiwa amaphilisi ama-painkiller kodwa nxa kusehlula njalo azagcine ephiwa amanye amanjekishini a-specialized kodwa nxa kusehlula njalo umuntu angayenziwa i-operation yokuthi i-endometriosis leyo iyetshiswa kodwa inzima ngoba kwesikhathi iyabe igcwele esiswini inamathele emathunjini kumbe inamathelane esinyeni yikho siyaxwayisa amantombazana labomama badinge uncedo ukuthi bangancediswa njani ngodokotela
umongi osebenza kobulawayo umnumzana Daniel Mvundla uthi ukuya esikhathini akumelanga kube buhlungu ngakho ke nxa umuntu esizwa ubuhlungu kufanele athole usizo kwabezempilakahle
I-endometriosis singathi kulapho inyama zesibeletho zisemathunjini kwesifazane. Umkhuhlane lo uqala ukuvela nxa intombi isithombile isiqala ukuya esikhathini. Kwesinye isikhathi siyananzelela ukuthi umkhuhlane lo ungahlasela amankazana onke emulini inye. Ukuya esikhathini akumelanga kube buhlungu, akumelanga abesifazane bakuthathe njengenjayelo ukuba lesilumo. Isilumo singesinye sezizathu sokuswela inzalo. Siyaqonqosela ukuthi abantu badinge usizo kusasemasinyane.
Unkosikazi Thobekile Khumalo owahlola watholakala elesilumo ukhuluma ngomkhuhlane lo.
Ukukhula kimi kwawuya lobuhlungu obukhulu kakhulu. Bekusithi amalanga ami ukungena esikhathini angasondela ngise ngibe le-stress ngoba ubuhlungu bakhona budlulisile. Khona bengisithi ngingaqala ukungena ngisesikolo so ngihle ngitshayise bekubuhlungu ukuba wonke umuntu eklasini yabe sekwazi ukuthi sengisesikhathini. But izinto lezi ezesibeletho khanya zivile ama-complications amaningi ukuthi abantu sabe singafundiswanga kabanzi ngalokhu
ingcwethi kwezempilakahle zithi imbangela yomkhuhlane wesilumo ayaziwa ngokunjalo indlela zokuwuvikela zingekho kodwa okumqoka yokuba izibonakaliso zalomkhuhlane zona ziyelapheka inyanga kaMbimbitho minyaka yonke isikhathi sokulimukisa uzulu ngalomkhuhlane kodwa lokhu kusasilela ngoba inengi licetshiswa ukuba ubuhlungu bokuya esikhathini buyingxenye yomuntu wesifazane. Okunye okwenza kube nzima ukuba uzulu athole usizo esibhedlela yikuba indaba eziphathelane lokuthomba azandanga ukuxoxwa ngazo emakhaya okwenza umntwana oyintombazane afele ngaphakathi engatsho ukuba uzwa ubuhlungu nxa esiya esikhathini. Ugogo uLina Chuma uthi bekhula kwakungaxoxwa ngokuthomba njalo isilumo sasibukeka njengomkhuhlane ongadini ukwelatshwa esibhedlela.
Sikhula lathi sakufica kuthiwa kuyasivila ukuxoxa ngokukhula lokuba sesikhathini. Kulesilumo esiduna, kulesi sikhathi esivala inzalo ngesiduna, kwakuyelatshwa ngesintu kodwa khathesi. Kuyasile ukuthi ngingabe ngixoxa lapho abasukulu ngibatshela sengenemukho esilumo. Vele isilumo saye singayelatshwa esibhedlela. Kubukheka nje ingathi ngomkhuhlane nje ongamelanga uye esibhedlela.
Kodwa abezempilakahle sebekhuthaze ukuba nxa owesifazane engatshengisela izibonakaliso ezigoqela ubuhlungu bokungena esikhathini obeqolo lokuya emacansini kungaqiniselwa. Kodwa kudingwa usizo ezibhedlela ngokutshetsha. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
Kweze Melika, ucwaningo olwethulwe ezinhlanganiso ezithiyeneyo luthengisa ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump uqhubeka etshengisa ukuthi ulakho ukunqoba umongameli Joe Biden. Lokhu kwenzakala lanxa umnumzana Trump watholakale lamacala wokungethembeki emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungulezo ombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Hayi, election le esiyibonayo ebuyayo ngathiwa asikwazi ukuthi ozaba enqoba omunye ngubani ngoba sibona kathesi umnumzana Donald Trump leading in Nevada by 5 points. Yiyo ingathiwa i-swing state, so ukuthi anqobe kumele athathe 3 of the 7 swing states ukuthi anqobe umnumzana Biden. So okwakathesi hayi ngathiwa anything can happen ngoba siyakwazi ukuthi ama elections alapha they are very unpredictable and abantu abaningi bakhomba ukuthi the cost of living and inflation under Biden has not been good. So yeah, kungabonakala ngathiwa unumzana Donald Trump engena eWhite House okwesibili
khona ukutholakala umnumzana Donald Trump elecala kuke kwabangela na ukuthi usekelo lwakhe lwehle kancane.
Amacala akhe lawa okwakathesi masibona ama polls o ucwaningo ukhanya ngathiwa abantu abaningi they have not really paid attention ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi melela ama Democratic le Republican conventions. After that abantu bayasebe serious ngoba okwakathesi siyakwazi ukuthi isikolo ngathiwa sezivaliwe and abantu bayenza different things, so okwe election ukhetho is not a priority. But I siyake sikhangela ngabo July, August, September khonapho kuyabe sokukhomba ukuthi hayi umuntu ongathiwa uzangena kuyabe sokumanjani. So kwakathesi hayi ambona amacala wona lawa ngathiwa ayamphambanisa ngoba singakhangela i-national poll ikhuluma ngokuthi umnumzana Biden is leading by 1 percentage point, so that is nothing ma kule a tight race enjana. So hayi asazi ukuthi uzozala nkomoni okwakathesi.
Umnumzana Tim Moringai ucubungula ezombusazwe. Okwakhathesi sengilitshiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona ngeWhatsApp.
Elivuka njani ma-Studio 7 abasakazi abahle basinika indaba eziqakathekileyo. Ye, uChamisa uyasulwa kodwa singamsolini uChamisa. Uchamisa ngokusteper down from i-politics useve iy'mpilo zabantu. Abantu ade bebulawa yizalo, bebulawa kathi silithi kube ngawe uyayenza iphathi. Khona ababe sephathini baqalisa ukujinejwa bebulawa lawa yizalo. So kaqala ame, ame sibila sikhohlwe nge-politics sizabona labo badala labavela impilo yabo siphetha.
Into engizibuza yona ukuthi kathi kibo khona lapho ababuya khona akula bantu abahluphekayo na? Abantu abahluphekayo bakobulawayo, abantu abahluphekayo bangapha kwamthwakazi bazovule amasonto abo, abahambe kuyobevula amasonto akuvote. Asiwazi that is la wethu amasonto. Bona bangabantu bani ukuthi uma befika endaweni bafuna ukuvula abo amabandla? Hayi, bengathi bona bangabokufika la, kumele bejoyine la, bejoyina wethu amasonto. Hayi ukuthi thina asiyazi nje isonto esonto legayi, bahambe bekwenza kibo le besisukela bokuphutawazi.
Salibonani ku-Studio 7 linjani ku-Studio 7? Likhuluma lo nkomo la. Kanti mina ngicela ukubuza abantu be-Studio 7, nxa lidinga ukuthi likhulume lomunye umuntu ongabe ekhuluma emelizani PF, akekho omunye umuntu elingakhuluma laye ngaphandle kwalo kuthiwa ngu-Joseph Chuma. Ngoba lo kuthiwa ngu-Joseph Chuma mina angikwazi ukuthi ngumuntu o-right or ngumuntu oyesaba ukukhuluma iqiniso, kumbe kwathi ungakhuluma iqiniso siyakubulala, kumbe kwathi ungakhuluma iqiniso uyakufa. Hayi, kambi ngingaba umuntu ongakhuluma into engazwisiseka kuhle. Ngoba lo Joseph Chuma lo no. Ugcwele iganga nje, ugcwele iganga, ugcwele ihlathi. Sehlathini nje, kakwazi ukuthi ungaphi nxa ekhuluma vele. Ngoba ukuthi mbele idingeni mbele u-Grade 7 nje, ofunde eChitungwiza umbeseke nje, ongakhuluma ngento zezana u-Grade 7, nxa engakhuluma ngcono kulalo Joseph Chuma. No.
Yes, Studio 7, ndingelele basakazi bami bonke nabalandeli uThimbani Focus Swift. Ngiyamuzwa inanga kagusi, thasi kuyaziqhenya ngomfundisi emoyeni, uyakholisa udla imali yelizwe. Labalandeli bakhe labo Chuma lezisekelo zakhe lezi ehlobo zakhe lezi zokuphalamente osifakileyo esikhundleni naziqhenya ngempela kuyakholisa. Ayi, azanginami.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli be-Studio 7 elisithumele wona ngeWhatsApp kwinombolo zethu ezithi +12024650318. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwethu olwe Live Talk lapho esikhuluma khona ngobudlelwano obukhona phakathi kwelizwe leZimbabwe kanye lele Russia lapho akade kulo mongameli umnumzana Mnangagwa evakatshele kulele lizwe waqhuba umhlangano lomnumzana Putin. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo Mutabo Kancube lisayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.